manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri ndira 14/2025. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvizvarwa zveZimbabwe zvosvikirwa kuti zvakafirwa mumugodhi weStilfontein muSouth Africa. Zvikoro zvovhurwa nhasi vabereki vachichema-chema nekudhura kwezvinhu. Kambani inogadzira shuga yeTriangle yomisa vashandi mabasa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Urongwa hwekuburitsa vanhu vari mumugodhi weStilfontein kuNorthwest muSouth Africa hwapinda muzuva repiri nhasi. Mumugodhi umu muri kutyirwa kuti munogona kunge muine vanhu zana vakafiramo kubva zvavakakomberedzwa gore rapera nemapurisa achiti ari kuda kusunga vose vainge vachichera goridhe zviri kunze kwemutemo. Kusvika pari zvino kwaburitswa mitumbi 35 kana kuti 36 uye vapenyu vaburitswa 82. Mune imwe vhidhiyo yezviri kuitika mumugodhi umu yakaburitswa nesangano revashandi reGeneral Industries Workers of South Africa, mitumbi mimwe yave kuora ichionekwa ichiburitswa panze pamwe nevamwe vanhu vakaondoroka zvakanyanya. Kambani yeMines Rescue Services ndiyo iri kubatsira vanhu ava. Mutauriri wemapurisa amai Atlanta Mate vaudza vatori venhau kuti zvinosuvisa kuti vanhu vakafira mugodhi uyu vachitiwo zvine njodzi kushandiramo sezvo musina mweya wekufema wakanaka uye vashandi vachimbunyikidzwa. Mumiriri weZimbabwe kuSouth Africa vaDavid Hamadziripi vakaudza Studio 7 kuti vakaudzwa nemapurisa emuSouth Africa kuti pane zvisvarwa zveZimbabwe zvainge zviri mumugodhi uyu uye zvimwe zvainge zvasungwa. Zvimwe zvezvizvarwa izvi zvakamiswa pamberi pedare zvakabatwa nemhosva asi zvakanzi zvidzoserwe kuZimbabwe pasina kupika jeri. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wesangano reZimbabwe Exiles Forum Advocate Gabriel Shumba.
Vanhu vanenge vakafira pasi ipapo vakawanda ende chimwe chachikonzerawo kuresva kweSouth Africa kuti yairambidza kuti vanhu vapiwe kana mapirisi chaiwo ARVs ayawo kurapa chigwere cheshura matongo. Kozotizhara pane information yatiri kuwa isu hedu hatisati tazvikonfema asi kungotaura kuti panotowikwa kuti pari kuitika zvinohlisa chaiko zvokuti vanhu vava kutodya vamwe vanhu yatinoti cannibalism iya
nechikonzero chei
nokushaya chikafu. Saka kurambidziwa kwaakuchiitiwa nyaya yokuti vawane chikafu pasi ipapo ndezvimwezve zvinokonzera kuti paitike zvinhu zvinosvika pakuhlisa kudero.
Zvii zvamuri kukurudzirawo zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa kuti zviite kuti zvisasanganewo nematambudziko akadai?
Chatinongokurudzira ndochokungoti vanhu vari muSouth Africa vanobva kuZimbabwe ngavazame nepavanogona napo kuti vagadzirise magwaro avo vagare muno zviri pamutemo, nokuti zvinosiririsa nyangwe ukawa zvaitika muna December kana kuti kutanga kwemwedzi uno vanhu vachidzoka vachi pinda nomugwizi muna Limpopo makazara mvura pachita zvimwe zvinosiririsa chaiko nezvinowanikwa mumatondo. Saka tinongokurudzirawo vanhu kuti vawane magwaro akanaka, asi kurudziro yedu inondosvika kuZimbabwe kuhurumende
kuti kudii apa
kuti mapasipoti enyika inonga adzisiwe mutengo, nokuti ndo zvimwe zvinokonzera kuti tirasikigwe noupenyu hwevanhu vedu vachidarika vachishandisa nzira dzisiri kuuya ku South Africa.
Ko sei vanhu vari kupinda mumigodhi yakadai inonzi munenge musina mweya yakanaka yekufema kana zvekudya uye vamwe vachikwanisa kupondwa vari pasa.
Zvikonzero zvokuti vanhu vaende munzvimbo dzakadaro vachiinda pasi pemigodhi zvakasiyana siyana. Asi chokutanga chandingataura ndochokuti zvinonetsa muSouth Africa kuwana magwaro okushanda uri muno. Chechipiri ndechekuti migodhi yacho vanhu vanenge vachiudzana kuti ine mari iri nani kudarika yaunowana uchitengesa kana kuti uchishanda uchiita atinoti mapeace job muno muSouth Africa. Chechitatu ndochekuti pane vamwewo vanotopedzisira vava kushanda vari pasi pemigodhi iyoyo vaita zvokumbunyikidzwa.
Zvikoro zvavhurwa nhasi asi paine kugunun'una kubva kuvamwe vabereki nevarairidzi nemamiriro akaita upfumi hwenyika. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Munzvimbo zhinji munyika kusanganisira muguta reHarare changa chiri chipatapata nhasi mangwanani vana vachienda kuzvikoro. Vamwe vadiki vari kutanga ECDA ndivo vanga vachikwetsura mhere vasingadi kusiyiwa muzvikoro nevabereki vavo. Kutanga zvayo kutoro yekudzidza iyi asi munyori werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanoti varairidzi vari kuenda kubasa vaine bundu pamoyo.
Hurumende ngairangarire kuti ikaneglecta teacher yaneglecta nyika. Ticha ngatambire mari inokwana, ticha ngapuwe kodzero dzake, ticha ngakwanisa kugara mumba maanokwanisa kubhadhara rendi, anokwanisa kuendesa vana vake kuchikoro, anokwanisa kuzviendesa kuchipatara. Iye zvinezvi varairidzi vakawanda havagoni kurarama.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reZimbabwe Rural Teachers Union vaGibson Mushangu vati zvinhu zvakatonyanya kuomera nhengo dzesangano ravo.
Hazvisi zvose zvinomutsa kuti hurumende ngaitipe mari, asi ine zvakawanda zvinogona kutiita nokuti tenda nokuti kurudziravo kuti tigoramba tichibata basa redu. Kuvapa kana mabhazi anovatakura kupera kwemwedzi chaivo vari mumaruwa vachienda kunotenga zvinhu zvetinotenda, kutipawo minda yekurima, kutipawo kunyangwe isusu zvekushandisa pakurimisa sezvinongoitwa ruzhinji rwenyika sezvo tirimo mumaruwa.
Asi gurukota rezvidzidzo zveprimary nesekondari vatondera imoyo vanoti varairidzi vachaenda kubasa nenzira inotarisirwa sezvo pasina sangano rinovamirira rakanyorera bazi ravo richizivisa kuti havasi kuzoenda kumishando yavo.
Varairidzi vangadaro vanga vaine zvitsutsumo zvavanazvo, asi hatisati tambonyorerwa navo kuti vati havasi kuuya kubasa, vese vari kuti vari kutanga basa.
Vamoyo vaenderera mberi vachiti vachatorera matano vadzidzisi vanoita maextra lessons muzvikoro.
Mutemo unorambidza kuti murairidzi atore uro akumbire vabereki vevana mari dzemaextra lessons. Saka tiri kuti tine mutemo watinawo kuranga nhubu idzodzo. Tinoda zvakare kukurudzira kuti vanhu vaende kunoripota kumapurisa, ngavaende kunoripota kana kuzaki Zimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuine vanhu vanodzingava nechikoro.
Asi masangano anomirira vadzidzisi anoti hurumende iri kutadza kugadzirisa chaita kuti musoro uteme pakuda kutonga nedemo panyaya yemaextra lessons. Masangano aya anoti kana mihoro yavo ikawedzerwa havamboswere vachiita zvemaextra lessons izvi. Mubereki wemunzvimbo yeushe wokunze muHarare ane vana vaviri vari kuendawo kuchikoro vaShame Kanguni vanoti gadziriro yekuti vana vaende kuchikoro yanga yakavaomera.
Takangokurawo tichinzi education for all, but enezvi zvachinja ya survival of the fittest. Haugone kuendesa mwana kuchikoro, zviri kupinda muhombodo nezvati kutarisira kuti vana vakwanise kumuendesa kuchikoro hazvichaenderana. Yatsurona nungu mwena mumwe chete abayiwa ngaabude.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzedzidzo uye vari mukuru wesangano reFriends of Education Africa vaMoses Mbimbi vanoti zvakakosha kuti vaite mubatira pamwe pakutsigira kudzidza kutsva kweheritage based curriculum kwakaparurwa nehurumende.
Inyaya yeheritage based learning inotibatsira kuti vana vedu vanokwanisa kunzwisisa mumwe nemumwe sedunga munhu kwaakarerekera, kwaanogona kunyatsokubata muzvidzidzo zvake, kuti anogona zvokunyanyoverenga achipfuurira mberi nezvidzidzo zvake kana kuti anokwanisa kunge achiita mabasa emaoko anounza pundutso muupenyu hwake semunhu uye zvese nyika.
Hurumende yeZimbabwe inoti hakuna mwana anofanira kudzingwa chikoro nekuda kwekutadza kubhadhara mari yedzidzo. Inotiwo zvikoro hazvifaniri kumanikidza vabereki kubhadhara mari dzedzidzo nemari yekunze chete kana kuvambunyikidza kuti vatenge mayunifomu pazvikoro chete. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Mhiri zhonga inonzi iri kuramba ichienderera mberi muMozambique pamberi pekugadzwa kwavaDaniel Chapo semutungamiri wenyika iyi mangwana. Rimwe sangano rinoongorora mafambisirwo esarudzo reDecide Electoral Platform rinoti nezuro kwakapfurwa vanhu vatanhatu kukakuvara vamwe gumi nevashanu mukuratidzira kuri kuitwa nevanopikisa. Vanotiwo vanhu vafa mumhiri zhonga iyi kubva paitwa sarudzo kusvika pari zvino vanosvika mazana matatu. Musi wa5 ndira mumusangano wakaitwa nesangano reSADC wekuziya mamiriro akaita zvinhu muMozambique, chikwata cheSADC Panel of Elders chichitsigirwa netroika chakapiwa basa rekuyananisa mapato ari kupokana munyika iyi kuti muve nerunyararo. Hatisati tanzwa pamire nhaurirano idzi, asi mashoko eSADC anoti chikwata ichi chichaenda kuMozambique mushure mekugadzwa kwavachapo mangwana. Zvichakadaro, gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri vaenda kuMozambique nhasi kumabiko ekugadzwa kwavachapo senhume yakamirira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avachiri pazororo ravo repagore. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuMozambique, vaTanaka Muchemwa, kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu munyika iyi.
Zvinina unyatsokumira mushe kuti unyatsonzwisisa kuti zviri kuenda nekupi, zviri kubva nekupi, panenge pari kuti netsei kuti unyatsonzwisisa. Unomboita sokuti kwamboti dzikamei mangwana unonzwa zvazvinyi, saka kuti titi kwakanyatsomira mushe hakuna kumira zvakanaka, hakuna unyatsodzikama.
Imi sezvizvarwa zveZimbabwe zvinoraramawo zvirimo muMozambique, muri kuonawo makachengetedzeka zvakadii pari zvino?
Kuchengetedzeka takachengetedzeka nekuti chakanyanya kukosha ndechekuti iwe kana uchiziva kuti hausi munhu anogara munyika imomomo pavanenge vachiita zvinhu zvavo, kapatisipeta nezvavanenge vachiita, nekuti vanhu vari kurwira chinhu chavo. Saka iwewe unenge uchingozva chinangwa chako chaukawira mukati munyika yacho ino, chiri sefi kugara hako kumba.
Pane here vamwewo vekuZimbabwe varimo vamunozivawo vamungati vangadaro vakawirwa netsekwende munyaya dziri kuitika idzodzi?
Zvekuti dzimwenguva munhu anogona kungoti anga achibvawo kwaanga ari kubvawo kana kuti kumashots ongo pfuurawo nenzira inenge ichiitwa izvozvo, unogona kuzongozva kuti munhu azoti ndazodonha ndikakuvara ndichitiza, kwete kuti vanenge vakanyatsotagita kuti maforeiners. Mademonstrations avo akanakira kuti havana kutagita maforeiners. Maforeiners havanei navo, vane vanhu vavo vavakatagita munyika muno vavanoziva kuti vari active politics dzebato ravari kupikisana navo.
Tinonzwawo kuchitaurwa kunzi mamwewo masangano akaita sana SADC vanenge vachitumawo nhume kuzoedza kuyananisa. Mune zvamuri kunzwa here ikoko zviri kuedza kubatsiridza kuti mbongambopoto iperei?
Ndezvekungonzwawo vanhu vachitaura kuti kwazouyawo nhume dzabva kuSouth Africa, maelders eSADC vazodii, vari kuedza nepavanogona napo kuti mhirizhonga iyi isaramba ichienderera mberi, vanhu vaedze kugara pasi vataurirana. Vane maitiro avari kuitawo, manzira atiri kuita, but unongozva vanhu kana vaine nharo dzechinhu chavanenge vachida pamba cho vanenge vasiri kunyatsokunzwisisa kuti vanhu vari kuuya vari kuuya in good faith here kana kuti vane divi ravakarerekera. Zvatirikuona zviri kuramba vachiita kuti mhirizhonga inyanye kuramba ichienderera mberi.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuMozambique, vaTanaka Muchemwa, vari parunare kwakare kuMozambique, naIvan Zininga weStudio 7. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu paWhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Endai paWhatsApp muenda pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona mubva matitevera kana kuti follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Vanoda kushandisa link munokwanisa kuenda paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kambani inogadzira shuga yeTriangle Limited inoti kusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika kwaimanikidza kuti igumure vashandi mabasa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Muchiziviso kuvashandi mukuru wekambani vatendai Masawi vati zvinhu zvange zvisina kumira zvakanaka kwemakore matatu apfuura zvekuti uwandu hwemari yavanowana mushure mokuita bhizimisi kana kuti profit pachirungu yakadzikira nezvikamu makumi mashanu nezvishanu kubva muzana. Notiwo panguva iyi mihoro yevashandi nezvikwereti zvakakwira zvakanyanya izvo zvakasiya kambani yave parumananzombe. VaMasawi vatiwo zvimwe zviri kuomesera kambani yavo kukwira kwemitengo yezvinhu zvavanoshandisa zvakaita sefotireza pamwe nekuunzwa munyika kweshuga inobva kune dzimwe nyika isingabhadhare mitero yejuti izvo zvinoita kuti itengeswe nemutengo wakaderera kudarika yavo. Vati vachashandisa mutemo weLabour Act kumisa vashandi wechirongwa chekutanga chekumisa vashandi chiri kutanga mwedzi unouya kusvika muna Nyamabvuvhu. Vati chirongwa chekumisa vashandi basa hachinei nekutengwa kwakaitwa kambani iyi nekambani yeVision Consortium. Mutauri wekambani Dr. Dalia Garwe vaudza Studio 7 kuti vachamisa basa vashandi shuru kubva kuzvigayo zvavo zvishuga zvetriangle nehipo valley. Pari zvino kambani iyi ine vashandi zviuru gumi nezvitanhatu muZimbabwe. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nekambani yeGimbri Finance vaGilbert Mponda vaudza Studio 7 kuti bhizimisi rakawanda munyika rave kuitwa pamukoto vanhu vasingabhadhari mitero izvo zvinosiya makambani anotevedzera mutemo ari parumananzombe.
Izvi zvinozokonzera izvo kuti makambani ari fomo makambani akaita semasupermarket neamwe anogadzira zvinhu anatiranga wamutaura vanenge vaitwa parumananzombe nekuti ivo vanenge vachiita zvinhu nemazvo vachitendera kudavo vachibhadhira vashandi vachibhadhira mari dzaananasa vachibhadhira macheki nezvimwe zvakadaro. Saka zvinozovaremera pakuti vanenge vakukwikwidza nevanhu vaya vasiri kubhadhara zvavari kubhadhara ivo.
Vatiwo zvinhu zvakaita sekushayikwa kwemagetsi nekudhura kwemari yekukwereta kumabhanga ndizvo zviri kuomesera makambani anogadzira zvinhu munyika uye vati Zimbabwe ichapedzisira yave kutenga zvinhu zvese kunze kwenyika kana hurumende ikasagadzirisa zvinhu nokukasika. Munyori mukuru mune rimwe sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions vaKenya's Shamuyarira vaudza Studio 7 kuti havatenderani nezvikonzero zviri kupiwa nemakambani pakumisa vashandi basa.
My retrenchment ari kukonzerwa nekuda kuramba vashandiwi vachiwana vakamengena maprofit avo.
Vatiwo vashandi vazhinji munyika vari kutambiriswa mari yezik nekudaro mari dzavanopiwa pavanomiswa mabasa hadzina zvadzinobatsira. Munyori mukuru musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vakuda kwashe munengiwa vati hazvina kunaka kuti makambani ari kutsvaga upfumi wakawanda nekudzinga vashandi uye vanoti hurumende inofanira kupindira kuti vashandi vasabatirirwe.
Tinokurudzira kwazvo retrenchment board kuti imire nesimba. Tiri kumirawo isusu semusangano wevashandi in solidarity nevashandi vakatagetwa nevari kutaurwa nezvavo ivavo, and we will offer a solidarity and help in any possible way patinenge tichikwanisa kuti timire navo tirambe tichimira navo nekuti taisuwa kuti mabasa avo asarasika.
Kunze kwemakambani anogadzira kana kutengesa zvinhu, mabhanga ari kuderedzawo uwandu hwevashandi nekuoma kwaita zvinhu munyika. Rimwe bhanga guru munyika reCBZ rakatogumura mabasa vashandi varo vepamusoro gumi nevatatu muna gumi guru gore rapera uye riri kuronga kumisa mabasa mazana evashandi pavashandi varo vanodarika churu munyika yose. Zvichakadaro, kambani yekuChina inogadzira mabhazi muZimbabwe yeZhongTong yazivisa nhasi kuti yamisa kushanda kwayo muZimbabwe. Muchiziviso kune veruzhinji, kambani iyi haina kupa zvikonzero zvekuti sei yambomira kushanda. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rinoona nezvemaindastry nemabhizimisi vaMangaliso Njofu vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanodarika zana nemakumi mashanu vakapiwa mibairo yeNobel and World Food vanyora tsamba nhasi vachikurudzira kuti paitwe tsvakiridzo yekuona kuti chikafu chingarimwe sei chakawanda kuti vanhu pasi rose vasatambure nenzara. Nzara iri kukonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze uye kuwanda kwevanhu pasi rose. Tsamba iyi inoti pari zvino vanhu vanodarika mamiriyoni mazana manomwe kana kuti 700 million vakatarisana nenzara pasi rose. nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze uwandu hwechibage hunorimwa muAfrica uri kutarisirwa kuderera zvakanyanya. Mutungamiri wenyika yeAmerica ave kusiya basa vaJoe Biden nhasi vataura mashoko ezvavati vakakwanisa kuita munyaya dzezvekudyidzana nedzimwe nyika makore mana adarika. VaBiden vanoti vakakwanisa kumisa Russia kupamba Ukraine vachishanda neNATO. Vatiwo vari kusiya America yakasimba uye vavenge vaya vakaita seIran, Russia, China neNorth Korea vachibatana kwete kuratidza simba asi kutya. Vatiwo vari kuedza kupedza hondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas. VaBiden vanoti vari kushanda kuti vakapambwa nechikwata cheHamas vasunungurwe. Munyika iri kunzi iri kunetsekana kuunganidza mari inoikwanira zvirongwa zvayo zvose, hurumende inonzi yave kukurudzirwa nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi kuti iwedzere nzira dzayo dzekuunganidza mitero kuburikidza nekutarisa kuboka revanozviitira mabasa emaoko kana kuti informal sector, iro rinonzi harina mari yakawanda yariri kuisa muhomwe yenyika kunyange hazvo riri kubata mamiriyoni emadhora ekuAmerica pagore. Mumwe wevari kukurudzira kuti boka iri riisewo cheuviri muhomwe hurumende senzira yekuwandudza upfumi hwenyika ndava Persistence Gwanyanya, nyanzvi mune zveupfumi, vanove zvakare chipangamazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe.
Hakuna nyika inofamba zvakarurama zvakanaka neinformal sector, nekuti informal sector haibhadhari mitero. Informal sector iyi havatinzi mabasa anonobatsira nyika nekuitisa zvinhu zvakanaka, atioti maquality job.
Asi munyori mukuru werimwe sangano rinomirira vanorarama nekuzviitira mabasa emaoko reZimbabwe Chamber of Informal Economy Association vaWisbon Malaya vanoti havasi vose vari kushanda mabasa emaoko vari kuita mari inokwanisa kuita kuti vabhadharawo mitero.
Dambudziko ratinaro panyaya yemitero riri kukurukurwa nehurumende ndeyekuti pari kutsanangurwa nyaya yemitero iyi yobva yapiwa zviga zvekuti inotorwa seemitero iyi pasina kuitwa hurukuro neatinoti mastakeholders, including us, maassociations anoshanda nevanhu vanoita mabasa emaoko. Nekuti vanhu vanoita mabasa emaoko vari muzviga zvakasiyana-siyana, vamwe vanotengesa madomasi, vamwe vari kuita zveweldin, vamwe vari kuita zveplumbing, saka vanhu ivava vakatosiyana mari dzavanowana.
Mukuru werimwe sangano revanorarama nekutengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai vanoti havaone zvavo paine chakashata kuti vanhu vanozvibatira mabasa emaoko vange vachibhadhara mitero kunyika.
Asi isu seboka reVSET tinenge tichikurudzira maauthorities kuti panoitwa taxation iyi zviitwe pajekerere, zviitwe nenzira inobatsira kuumbiridza mashandiro anoita vanhu vari muinformal sector. Tikatarisa hurumende yakamboindrodusa inonzi presumptive tax, mukatarisa mamanejerwa yakaitwa, maitirwa azvaitwa, hatina kuona pundutso maringe nemunhu ari kushanda muinformal sector. Saka any tax inenge ichiparurwa nehurumende inofanirwa kunge yakanangana nekusumudzira mashandiro emunhu ari muinformal sector.
Ukuwo vanoongorora zveupfumi vari mukuru wesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions Zimbabwe vari Joyce Ngwenya vanoti
chipo nechekuti ukaona hurumende yakutsvagurudza tumari tinobva kumavhenda nemahoka nematakshop, pane dambudziko. Nekuti backbone kana musana wemitero yenyika unobva kumakambani mahombe, vemigodhi, vanorima, vanotengesa mashop mahombe, mahypermarket. Saka ava vanhu varombo vari kungonetsekawo. Saka zvakanaka hazvo ichokwadi, munhu wese ngaabhadhare mitero asi ngavatsvage nzira dzisiri dzokushungurudza.
Asi vaGwanyanya vanodzoka vachiti iyo inyaya yekurwisana neinformal sector ndiyo imwe yenyaya dzavanofunga kuti dzakagadziriswa zvakanaka dzinogona kuzofambisa upfumi hwenyika zvakanaka.
Iyo inyaya yekurwisana nedambudziko reinformal sector ndeimwe nyayazve yandinofunga kuti tikaigadzirisa zvakanaka inogona kunotifambisira upfumi hwedu zvakanaka kumberi uku. Saka hurumende inofanira kuita kuti zvese zvinoindisira mberi nyika titarisane nazvo, tizviite sezvekurwisana nehondo yekupinda kwezvinhu zvisingabhadhari majuti, zvisingabhadhari mitero pamabhodha.
Asi vamwe vanoongorora zveupfumi vanoti chiri kungonetsa chete ndechekuti hurumende iri kushandisa here mutemo uyu wekuti vanozviitira mabasa emaoko vabhadhare mitero yakakodzerana navo kana kuti haina zvairi kutoita iyo ichichema kuti haisi kuwana mari kubva kuboka iri. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, vanhu makumi maviri nevana kana kuti 24 vanonzi vafa kusvika pari zvino kuLos Angeles muAmerica nekuda kwemoto uri kubvira uchipisa dzimba nemasango. Mhepo iri kuvhuvhuta zvakanyanya munzvimbo iyi inonzi iri kupa kuti kudzima moto uyu kunetse uye nzvimbo iyi hainyatsonaye mvura. Masangano akazvimirira akawanda ave kubatsirana nehurumende kubatsira vanhu ava. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakambogara munzvimbo iyi, mufundisi Fortunate Hove Cooper vesangano reConcerned Family ndevamwe vari kuedza kubatsira. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Nzvimbo yandakatombogara kwemakore anoita 11 taiita missionary work ikoko unamata. Saka tiri kuramba tichinamatira nzvimbo iyi nokuti zvinopisa tsitsi zvakaitika. Ukatarisa kurasikirwa kwacho kuti vanhu vanozotangira papi zvakaoma, asi tinotenda Mwari nerudo rwevavakidzani nemasangano akaita sana Red Cross. Izi nesima nesuo machechi akazvimiririra kana non-profit organization nokuti tagara tiri vanhu vanochengetedza zvekudya zvemumagaba zvokuti kana kwaipa vanhu vanovhura magaba vachidya tiri kuunganidza kuti tiendesewo ikoko nokuti vanhu vazhinji tatowana vanhu vari kukumbira rubatsiro. Vamwe vari kuti takagara mumahotera asi hatina mari yokuisa petro mudzimotikari, hatina zvekudya uye hatina zvipfeko. Vaakutanga kutsvaga nokuti vanenge vachiziva masangano akaita sedu kuti tinopa zvipfeko uye tinopa zvekudya, pamwe tinobatsira nemari yokuisa petro mudzimotikari.
Pari zvino mungaziva here kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanikwa zvichitarisana nedambudziko iri here?
Vazhinji vanogarako kunzvimbo idzodzo dzemuLos Angeles vavakazara vekuzvimbo Zimbabwe tingasaziva zvedu mazita, asi patanga tichimboita misangano nezvimwe zvakadaro tine tichisangana ikoko kana pandaigara ikoko taisangana. Asi nokuda kwekuti nyaya yacho yakangoitika chivhundu-vhundu hatinzwizivi kuti vamwe vari kupi uye vanhu vekutotsvaga kuti tinzwe kuti zvakamira sei, pakati pedu ndiani ane dambudziko rakaita sei uye angabatsirwa sei. Asi variko vakawanda vanogara ikoko sezvo ndainge ndichigarako ndaiziva vazhinji ndichiriko. Nguva dzakadai dzakarema, dzimwe nguva munhu anoda kungonyaradzwa kuudzwa kuti aiwa zvinhu zvichagadzikana kuti hana dzavo dzitsigiswe.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe mufundisi Fortunate Hove Cooper vesangano reConcerned Family vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuRiverton muCalifornia muno muAmerica. Chirongwa chedu cheLive Talk The Connection na 8 PM nhasi tiri kutaura nezvekuvhurwa kwezvikoro nematambudziko akatarisana nevadzidzisi pamwe nevabereki. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Zvizvarwa zveZimbabwe zvosvikirwa kuti zvakafirawo mumugodhi weStilfontein muSouth Africa. Zvikoro zvovhurwa, vabereki vachichema-chema nekudhura kwezvinhu munyika. Kambani inogadzira shuga yeTriangle yomisa vashandi mabasa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti murari zvakanaka vateereri.
kuizika.